Vakafano bata chigaro chemukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonal and west vaGift Masocha vazivisa veruzhinji kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara chikuru chemuchegutu neimwe kiriniki iri pedyo zvichitevera kufa kwemumwe mushandi nechirwere checovid-19 nezuro. Vamasocha vati mushandi akashaya uyu munhu aishanda kudivi rinochengetwa mishonga inopiwa varwere repachipatara ichi.
Asi tiri kudisinfekta mushure mokunge one of our members of staff ashaya nekozoro anga akaadmitwa muchipatara 2 days prior, saka ndozvaita kuti timbomira kupama services ese.
Sota vati vavhara chipatara ichi kuitira kuti vapapaize mushonga chipatara chose sezvinokurudzirwa nebazi ravo pamwe nesangano reWorld Health Organization
kuti tive tino wanika tichipapaiza chipatara. Hatisi kuti ndezvenguva yakareba, because tinoziva kuti hongu munhu akasangana nevanhu vakawanda, munhu yanga aishanda mudepartment refarmasi kunova kunotora varwere vakati wandei mishonga, saka tichaita macontact tracing evanhu vacho vese. Asi izvowo havasi vanhu vese vepachipatara vatingati vakanga vasangana nemunhu uyu, havasi vose. Saka tiri kuti izvo avo vose vanga vasina kusangana nemunhu uyu, mushure munge tapedza kudisinfekta chipatara, ndo vachatanga kurana masevisisi epachipatara. Saka
vamasocha vati bazi ravo riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vave kufamba vasina kupfeka zvinodzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Vamasocha vayambira vagari kuti chirwere checovid-19 chichiripo uye kuti vatevedzere zvose zvinodikanwa zvakaita sekupfeka mamaski anovhara muromo nemhino pamwe nekugara vanhu vakapatsanurana kana kuti social distancing.
Toda kuti tidzidzisane, COVID ichiripo, hachina ichi, hachisati chapera chirwere ichi. Ngatizvidzivirirei, ngatirambe tichingoita zvatakangobvira tichiita pakutanga, ngatimaintainei madistances edu, social distance, ngatipfekei mamasi. Nevavo vese vari kuenda munzvimbo dzimwe dzokufarira umu, ngatitrai by all means kuti maintaine masocial distance.
Munguva pfupi yadarika, bazi rezveutano rakambovhara makiriniki anotikonohono muchinoi, Madzorera kwaZimba nechikangwe kuKaroi nekuda kwekuti vamwe vashandi vepamakiriniki aya vainge vabata chirwere checovid-19. Studio 7 yaona vanhu vakawanda muchinoi vasina kupfeka mamaski mumisha inogara veruzhinji. Vanhu vanozopfeka mamaski aya kana vave kupinda muguta. Mumwe wevechidiki anga asina kupfeka mask vaata Changara vati vanofunga kuti chirwere checovid-19 chaderera uye mapurisa haachafamba-famba mumisha inogara veruzhinji.
COVID is very serious, so tisusu kumarokesheni hatitombopfeka mamask sinji mapurisa asiri kumbonyanya kubatika kuti kumarokesheni kwacho, saka hatitombosvikoro serious kwatiri.
Kusvika pari zvino vanhu vanosvika 350 vakabatwa nechirwere checovid-19 asi vakafa 12 mudunhu remashonal and west kubva patanga chirwere ichi muna kurume gore rino. Zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete uyu nezuro nechirwere checovid-19, uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwasvika pa 231 nemumwe chete munyika yose. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere ne55, zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu 10 nezuro wakare. Vanhu 10 vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanga vagara vari munyika, uye munhu mumwe chete achinzi munhu akadzoka kumusha achibva kuNamibia. Vanhu vapora kubva pachirwere ichi munyika yose vava zviuru zvinomwe ne640, zvichitevera kupona kwevanhu vasere nezuro, izvo zvasiya vanhu 174 vachiri kurwara nechirwere ichi. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.